zvokwadi batai murefu batai mupfupi zekiya hatichaziva kuti vari kuenda kupi vari kuenda mberi here kana vari kudzoka voters roll yavakatipa haina zvairi kutaura haina mapikicha haina vanhu vakanga varipo vakaitwa pamope exercise havasi kuapia pane mamwe mazita pakaiswa vanhu kana 100 pamusha umwe chete unokwana vanhu 5 voters roll iyi yakangofanana neyamudebe yataikombulena hatizivi kuti bhora rechigumba riri kutambwa namai chigumba iri tichasvikepi naro
vamangwana munoonawo sezviri kutaurwa nevanopikisa vatakatarisa nebasa riri kuitwa nezeki
totanga taita separation separation ZANU PF haisi zeki so ZANU PF haitaure kudivi rezeki so zvatinotaura panapa ndezvezano pf handisi kuzvenge zviri zvokuti ndikutaura on behalf of zek nokuti takangofananawo navo vanopa when it comes to mapolitical parties tiri maplayers tese tiri vatambi venhapfu
vanovakatengaisi
vezano pf zekindi referee vamwe vavafumira ndena kuti chinokunesai ndechekuti takapedza pakabva kuchikoro paipaya muri kungoita mahigh school debate nanhasi tsumbomirai mahigh school debate timake sure kuti mavoters edu ainforma of the actual situation vanzwe mabot sides tozodzokera zvedu kwaizvo saka zvinoitika ndechekuti referee uyu wezeki vari kuita pavanokwanisa napo kuti mutambo uenderere mberi asi kune vari kufamba vachisvipira refu kumeso vachipinga ref ndare vachivhiringidza ref kana kuti atoziva kuti game inofamba sei ndozviri kuitika panapa hongu sezvamunoziva mese voters roll yakudzara maitiro ataiita yanga ine kwakune kunetsana pakati pevoters roll seidobva tabvumirana kuti ngatishandisai voters roll ine high technology zvisati zvamboitwa kuzimbabwe taakutanga chinhu chinyowani zvatanga zvinazvo kudhara zvese ngatibvisei ndokubva tadzima kubvisa voters roll yatanga tiinayo kubvisa database zvese ndokutanga from scratch hachisi chinhu nyore kuita izvozvo kana muchishanda nepopulation yakakura sezimbabwe kare kare zvako kwakaita se2013 even then tatisina enough human capital iri skilled kuti igadzire database redu ndopataiautisosa kunangwa mamwe makambani rimwe gore vakazunza kuti kwaita kambani inonzi mikuvhu iri kutiitira basa nokuti ndo maexpert yezvinhu izvi vamwe vakadiye zvakudai kuvaita varoikwaita
vamafume siyai vamangwana vapedzise
iri kushanda kukinikira kuitira vanhu ndiri kuitira vateereri kuti ndiexplaine kuti tasvika sei patiri saka nekudaro zvaitwa izvi zvakazviitwa izvi kuti tiite pachedu zvakakonzerwa nokuti tikatsvaga mamwe macompanies vanova maexpert in population recording kunokutwa mutauro wakawanda saka ngazviitwe namazimbabweans vanhu vedu but skill yacho yatatinayo iri limited nokuda kwaizvozvo kwokuti tatanga pasina tatanga kuvaka takaputsa tikatanga panyowani mamistakes are bound to happen saka ndo pamunoona pachiitwa testing yeproject project inoitwa munzi chimbotarisai zvakamira sei saka yes handingarambi kuti panogona kuita maerrors but chinhu chakaita sokunzi picture izvi zvingi zvinenge zvaane perfection mukati zvaane maperfect mukati taunodira kuona picture yemunhu iwe wakangotarisa database ramunhu wausingazive rokuti kune munhu anonzi Jessica Ndungweni chonoda kuonea musoro wake
chiivamafume mifananidzo yevanhu munoidirei nekuti akambotaurawo inini nevamwe vezeki vachiti aiwa hapasi kutsvagwa tsvarakadenga kana kuti mamodels nekudaro mazita akakwana
haungagadziri biometric row woti uri kugadzira biometric voters row hapana kana any biometric pairi wogadzira voters row yakafanana neyamudede if you are saying kuti ndiri kupa vanhu biometric voters row the first biometric iripo ipicture yemunhu mamwe anotowedzera fingerprint sezvakaitika papassport pamwe kuva vadeveloped vanotowedzera DNA kuitira kuti vanhu vakafa vasavhota kuitira kuti pasaklonewa mazvitupa munhu wongopuwa chitupa chonzi ndechake nokuti pavoters roll hapana face madetails anenge akafanana varume ava vanogadzira zvakawanda but mutemo chaiwo chaiwo mutemo ngatitevedzerei mutemo ngatikoshesei mutemo pane maregulations akaitwa a2017 akataura kuti tizopa mavoters roll pakuzoinspecta mavoters roll But voters roll, it must include the following. Ikataura iyo kuti ngapave nepikicha. Isusu tatambura nokuvoterwa nevanhu vakafa. Tatambura nokuvoterwa nevanhu vanogadzirwa zvitupa vasiri ivo. Toda kuona kuti munhu auya uyu ndiye. Passport yedu zvaine chitu zvaine picture pane akambofa. Chitupa chemunhu zvatine picture pane akambofa. Tito zvino kuti picture yaenda pa voters roll ndo yava problem. Ngati ngavatevedzere mutemo vanhu vezeka.
Vamangwana manzwa vamafumi vari kuti mutemo wesarudzo unosungira kuti pange paine mapicture nekuti ii BVR kosei zvichizochinjwa panguva ino.
Data rakabuda riripo ireni. Ii data rinoindicator kuti munhu uyu ndiani kana paunosvika chitona achivhote. Nokuti handisi kuti kwanzi munhu anovhoterwa nomunhu asipo. How does that work? Iwo paunosvika una maidentity particular zako.